Vanyambirai vanoti vakabvumirana neEconet kuti itore chikamu chavo mubhanga iri uye ivo vachipiwa chikamu mukambani yeEconet umo vange vari sachigaro webhoard rekambani kwemakore gumi apfuura. Vaudza vatori venhau kuti vakaita chibvumirano ichi nemuridzi weEconet vaStrive Masiwa pamusangano wavakaita muLondon kuBritain nezuro. Vanyambirai vanoti nekuda kwechibvumirano ichi zvinoreva kuti vave kusiya chigaro chavo chekuve sachigaro mubhoard reEconet Zimbabwe.
Ndagamuchira offer ye Econet yekutenga mashares angu akasara mu TN Bank kuti TN Bank ive 100% subsidiary ye Econet. Zvinoreva kuti handichakwanisa kumira sa chairman akazvimirira egari independent mubhodhi reEconet. Nokuda kwaizvozvo ndasarudza kuresigna kubva pabhodhi reEconet. Asi ndicharamba ndiri pabhodhi repamusoro reEconet Wireless Global inove ndiyo kambani yokunze.
Vanyambirai varamba kutaura kuti chikamu chavo mu TN Bank ichange chakakura sei uye kuti vachapiwa chikamu chakadi muEconet vachiti izvi zvichaziviswa kana chibvumirano ichi chanyoreswa neReserve Bank of Zimbabwe, Securities Commission pamwe neZimbabwe Stock Exchange sezvinodiwa nemutemo. Mukuru wekambani yeEconet Wireless vaCraig Fitzgerald vanoti zvichitevera kusiya chigaro kwaitwa navanyambirai, kambani yavo yadoma vaJames Myers kuti vabate chinzvimbo chasachigaro webhodhi reEconet.
We're very grateful that Mr. Nyambirai has agreed to remain as a director at Econet Wireless Global level. In light of Mr. Nyambirai's resignation, we have proposed that we appoint Dr. James Myers as the new chairman of the company. Dr. Myers is an American citizen. He served on the board of the company for the last couple of years. He's a veteran in the telecommunications industry.
Banga reTN rakatangwa navanyambirai makore mashumanana apfuura uye nderimwe ramabhanga emuZimbabwe ari kuita zvakanaka chose. Kambani yeEconet yange iri kutenga zvikamu zvebhanga iri zvishoma nezvishoma kudzamara chibvumirano chaiita navanyambirai chekuti ichitora zvikamu zvese mubhanga iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.